ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nhasi chipiri gumiguru 10 2017. Vanhu vakawanda votaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota icho chaparurwa nhasi mudzimwe nzvimbo sezvo chirongwa ichi chiri kuitwa mumatunhu mashoma panguva imwe chete. Nyanzvi dzozeya zvinoreva kuvandudzwa kwedare remakurukota uko kwakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakatariswa nyaya yekuvandudza upfumi hwenyika. Studio 7 inoita hurukuro navaPatrick Chinamasa avo vakabviswa pachigaro chekuva gurukota rezvemari panguva iyo vaipinda mumusangano wemakurukota ezvemari muWashington DC nezuro. Imwe nhengo yezanupf inoti zviri kuitika mubato iri munongedzo wekuti mubato iri mune utongo hwejechetere kana kuti demokrasi. Muchirongwa cheThe Connection naHTM Palife Talk tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota icho Zimbabwe Electoral Commission yakavimbisa kuti chichange chiri mumatunhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yamanisa Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.